manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 27, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinorema zvinohoza kana mamboshandisa mari yekuzokenyika mugonochishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazvipi.
Mitengo yezvinhu yokwira zvakanyanya uku dhora remunyika richishaya simba asi vamwe vachiti nyika haifanira kurasa mbere kwene kufirwa
nyaya iripo ndeyekuti izvo tasaunza Zimbabwe dhora nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwaari kuti Zimbabwe dhora rigare rine iremere
vamwe vanoti hurumende yave kufanira kuregedza kushandisa dhora remunyika iri
munhu kana usipo unokangamwika kazhinji ndingatararazoti out of sight out of mind kana usipo kashoma kuti urangaribe
vakaremara vokurudzira hurumende kuti isavasarure pakugoverwa kwechikafu iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bepa naure Bloomberg rinoti Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yakwira zvakanyanya kusvika pazvikamu makumi mashanu nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 53.3% mwedzi uno kubva pazvikamu makumi mana nezvinomwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 47.6%. Izvi zviri kuuya apo dhora remunyika riri kunzi rashaya simba zvakanyanya kune dzimwe nzvimbo. Zvinonzi vamwe vari kuda mari yakawanda vanoti zviuru makumi mana zvemadhora emunyika kana kuti $40,000 zviri kutenga dhora rimwe chete rekuAmerica kana kuti $1 to Zimbabwe $40,000. Izvi zviri kuuya apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vari kuti dhora remunyika richashandiswa kusvika muna 2030. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvinorema zvinogoza kana mamboshandisa mari yekunze kwenyika mugonochishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazvipi. Zvinoitika chavanozama kuda kutaura vanenge vachitaura ndechekuti rwendo rwacho rwakarema rwendo rwacho runonetsa saka hazvititanisi kuti matambudziko atinenge tichisangana nawo tichigoshandisa mari yedu yeZimbabwe iriyo nekusimba nekushandisikawo zviri nyore nekusikwa kunenge kwakatarisira tinenge tiinawo nhasi uno nekuti zvinorema
asi vamwewo vanopikisa hurumende vari kuti hongu zvinokwanisika asi gwara riri kutorwa nehurumende handiro ringasvitse nyika kuCanada
ameno kuti vanoda gwara riti asi chandinoona ini ndechekuti dambudziko remari hongu tinaro asi kozvisiri zvemari hamusizvionewo here zvimwe zviri kubatika zviri kuitwa nehurumende zvidziro zvenyika zvivakwa nezvimwe zvakasiyana siyana zvavanoti infrastructure tiri kuona kusimukira kwazviri kuita asi hongu tine dambudziko remari asi pfungwa dzandine hadzo dzinombopota dzichindishanyira ndedzekuti asi tikaita dambudziko remari tiine zvinobatika zvinogona kuzotibatsira kuti tirwisane nedambudziko iroro remari
mungajekesa here ipapo
ndingakupai semuenzaniso kuri kuti sanzi itiri kuda kuti tichandike mugwagwa uyoyo kuti tinotsvaga mari tinogona kungoita yavanoti pachirungu kuita refinance mugwagwa iyoyo tinosvika toti isi takashandisa mabhiriyoni ane akati akati saka pamabhiriyoni atakashandisa kuvaka mugwagwa unogona here kuti pamabhiriyoni iwawo tokupai mugwagwa kuti muchirana mugwagwa uyoyo uchitsvaga mari yenyu mugwagwa uyoyo nemari yenyu yepamusoro yemainterest
avanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano chareserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vachitaura parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 blessing abatawo sachigaro werimwe sangano revemabhizimusi receo africa round table vaoswell bina avo vaudza studio 7 kuti zvave kuitika hazvishamise
takagara takazviona kare kuti zimbabwe dollar riri vulnerable riri rakagara rakabatwa zvakakombama kubva parakatanga kutsoka nyaya iripo ndeyekuti izvo tapaunza zimbabwe dollar nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwaari kuti zimbabwe dollar rigare riine chiremerero saka izvozvi nguva yatiri izvozvi ndeyekuti izvo tiri kuona hurumende ichiita mabasa akawanda ekugadzira migwagwa ekumaminda vachiita mabasa iwaya nekuisa mari yemuno kuti tinge tichiita mabasa iwaya
ko izvi zvinorevei
saka kana zvakadaro zvinobva zvataridza kuti yatinoti money supply pachirungu inokwira kana yakwira zvaakureva kuti izvo huremu hwemari yacho hunobva hwadzika kana huremu hwemari yadzika zvaakureva kuti maakuda madhora akawanda emuno kuti muwane rimwe chete rekunze izvozvo zvangodaro sekuziva kwaunoita kuti mitengo yedu muno inogara yakatarisana nemutengo wemari yekunze pachirungu tinoti inflation yedu is driven by exchange rate saka kana zvadaro zvaakureva kuti mitengo inenge yaakukwira and mitengo yakwira inflation pakuti huremu hwedhora remuno hunokwana hunenge hwaakudzika
poitwa sei vabina kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri
ini ndakagara ndakataura kare kuti hatisati tava nechimiro chekushandisa mari yedu yemuno kuti tinge tiine yatingati stability tinofanirwa kunge tichishandisa yatinoti stable currency stable currency imari yekunze
sachigaro verimwe sangano revemabhizimusi receo africa round table vaoswell bina vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 gweta muzvare jesi majome vanoti vari kufadzwa zvikuru nekudomwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuti vave sachigaro wekomisheni yekodzero dzevanhu yezimbabwe human rights commission vanoti donzvo ravo nderekuti kodzero dzemunhu wese munyika dziremekedzwe pasingatariswi kuti wabuda umbamaani sangano rezimbabwe women's lawyers association of zimbabwe ranyora padandemutande refacebook kuti kudomwa kwamuzvare majome kunofadza madzimai mazhinji munyika asi vanopikisa hurumende vanoti komisheni iyi yagara ichiita basa nemazvo asi haina meno ngatinzwei hurukuru yaitwa namavhelas muhlanganya uye westudio 7 namuzvare majome nezvenyaya iyi
ndiri kunzwa kufara nekuwana mukana wekuti ndinge ndichishandirawo nyika yangu ndingati pachidanho chakadai chekukurudzira kodzero dzemunhu wese wezimbabwe ndichitungamirira zimbabwe human rights commission inova iri rimwe ndingati makomisheni kana masangano akazvimirira oga akagadzira nebumbiro remutemo wedu sa2013 wekuti tinyatsodzamise utungamiri wakanaka wezvido zvevanhu
zvii zvamuchange muchiunza kubasa iri zvitsva zvanga zvisipo semaonero enyu
nditi zvanga zvisipo zvinenge zvati ndichombooona kuti chichangatika ikoko handidi kutaura ndii ndichakwamba kusina zvakatiika nota handisatenda zvange ikoko saka handidi kuti ndizepe kuti ndichaendesa zvanga zvisipo kwete ndingakwanise kutaura nezvandiri kuromba kuti ndinoita ikoko nekuti pamwe zvanga zvitoita shungu dzangu dzakanyanyisisa ndedzekuti ugaro nemaitiro ekukoshesa kodzero dzevanhu tikunyatsopekeshere kunyatsodzamisiswe mumagariro edu muzimbabwe kuti anyatsove magariro inonzi culture of human rights ndozvandinokutarisira kuti tinge tichivapa danho redu tinonzwisisa kukosha kwakaita kodzero tichinzwisisa kuti kodzero ndedzedu isusu dzine chekuita nesu hadzisingori dzekuti hurumende ndiyo inofanira kunge ichiita kodzero ichitipa asi kuti kodzero dzinobata mumwe nemumwe wedu uyezve isusuwo tine chijana chiripo chekuti tinge tichizadzisawo kodzero dzevamwe vamwe vachizadzikisa dzedu nehurumende ichizadzikisawo kodzero dzedu ndozvandingati basi ndikurudzire kuti tinyatsedza misekodzo tichinyanyozembera kana tichinyanyonwa mubumbiro remitemo redu rezimbabwe rine bandiko ririmo rinonzi Declaration of Rights rinonyatsokwenengera nekunyatsojekesa kodzero dzatinadzo zvakaitwa nenzira inotifanira kuti tinge tichibayirawo vana vezimbabwe kuti tine bumbiro remitemo inonzi Constitution rakanyatsotsikisa kodzero nenzira ine udzamu yakanyatsosimba saka ndozvandingishiva kuti tinge tichinyanyosimudzira kuti rive basa redu tive nehanya nadzo dzedu nedzevamwe kuti tabve tika yekuchikora kodzero itidzikoshese ndochinangwa sendiva kuti tinyatsodzamisisa izvozvo tinyatsotekesere dzipararire nenyika yese tizive tinyatsoone pese muhurumende pamwe chete nesu zvizvarwa kuti kodzero dzakatinakira pese.
Vanga vari sachigaro vekomishen yezimbabwe human rights muzvare Jesse Majome vachitaura naMavelas Mushanganya uye Studio 7 vari muHarare. Vamwe vakaremara munyika vari kukurudzira hurumende pamwe nemadzimambo nemasabhuku kuti vasasarudze vachivasiya pachirongwa chekugoverwa kwechikafu kuvanhu vakatarisana nenzara gore rino iyo yakonzerwa nemhepo yeEl Nino pamwe nekusanaya kwemvura zvakanaka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Amai Mesi Masunga vemuraende kwatavagadza kwamambo Jaka kwachivi mudunhu rekumasvingo avo vakaremara gumbo vanoti vanosiyiwa pakupiwa chikafu sezvo vamwe vava vakaremara vasingakwanisi kusvika kunzvimbo dzinonyorwa kana kupiwa vanhu chikafu.
Munhu kana usipo unokanganwikwa kazhinji iyi ndingatarararanzwa kuti out of sight out of mind. Kana usipo kashoma kuti urangaribwe.
Vakuda kwashe Masinyanga avo vaimbova mudzidzisi uye vachitungamirira sangano rezimbabwe Albinos Association kana kuti ZAA vanoti
panonzi chikafu ichi is meant for PWD vanototanga kuchitora vachona ndo vari physically fit hasina any sort of impairment nokuti at times panoitwa scramble if the commodity is limited to panoitwa preferential treatment nokuti uyo mwana wasabhuku.
Munyori mukuru muhofisi yegorogota redunhu remasvingo Dr Admore Pazakavambwa vanoti hurumende ine mutemo pasi pezimbabwe disability policy uyo unomanikidza vanhu vese kukoshesa vakaremara kunyanya pazvirongwa zvekubatsira vanhu.
Vulnerability yedu iri kutarisa panzara haisi kusarudza kuti uyo akaremara uyo haana saka tine mavulnerable groups akaita chembere vakaita vanorarama neurema vazhinji vacho vari kupinda
vanoti vanoita izvi sehurumende vachishanda nemadzimambo nemakanzura mamwe madzimambo anotiwo anokoshesa vakaremara uye ndova vanotanga kunyora nekugovera rubatsiro panoitwa zvirongwa izvi kusanganisira vakwegura pamwe nenherero magudu vapasta cover avo vasingaoni vanoti vakatorayira makanzuro avo pamwe chete nemasabho kumunzvimbo yavo kuti vatange kunyora nekupa vakaremara chikafu gore rino.
Inini kwangu ndakakurudzira macancelors kuti atarise masabhuku avo pavanounza malist kuti vakaisa vanhu vakaremara here ende ndinotenda kuti vakaita saizvozvo nekuti last week but one vesocial welfare vakauya vakaita registration last week ndakanzwa kuti vakauya vakapa beans neupfu.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avo vane bazi rinofambisa hurongwa hwekugovera chikafu sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Vemamwe masangano akazvimirira akaita seMwenezi Development and Training Center MDTC vanoti vane mitemo yavowo sesangano yavanotevedzera yakaita sekutanga kubatsira vakaremara muzvirongwa zvavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muMDTC amai Primrose Makone vanoti vakatotanga chirongwa chekubatsira vasina chikafu muMwenezi mumawad gumi vachishanda nesangano reWorld Food Program WFP.
Kupera kwemwedzi vari kuzowanikwa vachibatsirwa nechikafu chinosanganisira beans, chinosanganisira mapunde, chinosanganisira zvakare mafuta. Izvi zvaita kuti vanhu vari muchirongwa imomo vabatsirikane zvikuru panguva ino yatakatarisana nemamiriro ekunze asina kumira zvakanaka uye nedambudziko renzara.
Asi vamwe vakaremara vanoti kunyange hurumende ine mutemo wekuti vasasarudzwe kana kutarisirwa pasi, vamwe vanotungamirira zvirongwa zvekugovera mubatsiro havazvikoshesi. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe 2.7 miriyoni munyika vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino. Kuosangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vanotarisirwa kuti vange vachida rubatsiro rwechikafu sezvo munyika musina chikafu chakakwana nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinoongorora sarudzo chemubatanidzwa wenyika dzekumavirira kweAfrica cheECOWAS charumbidza kufambiswa kwesarudzo kwakanaka kwakaitika musarudzo yemutungamiri wenyika ichangobva kuitwa muSenegal, iyo yakakundwa navaBizuru Diome Faye ava nemakore 44 ekuberekwa. Chikwata ichi chakatsanangura sarudzo idzi sedzakaitwa murunyararo dzichipindwa nemunhu wese. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navatalend Rusere vanovegweta uye vari muzvinabhizimusi vari muCape Town muSouth Africa. VaRusere ava vanobva mubhuku rekwa Chikombingo kwaGuto mudunhu remasvingo vanoti vakamanikidzwa kubuda munyika muna 2017 vachitiza neupenyu hwavo zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe, avo vavanoti vaishandidzana navo zvakaita kuti vatevedzerwe nevanofungidzirwa kuti vasori. Vakambogara munyika dzakasiyana-siyana vasati vaenda muSouth Africa, umwe vakazotanga mabhizimusi avo anosanganisira kambani yemagweta pamwe nekushambadza pamadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ini ndakauya muna muSouth Africa 2021 asi ndakabuda muZimbabwe 2017 kuburikidza nekunge ndapinda navo netsaona dzekuda kuurawa nevakuru vezvematongerwo enyika munyika yedu yeZimbabwe pakutandiwanana kwatanga tinako kuburikidza nekubviswa kwaformer president Robert Mugabe avo vandaishandidzana navo.
Saka muSouth Africa ibasa ripi ramuri kubata?
KuSouth Africa ndinorana makambani maviri. Ndine kambani iri kuita zvelaw inobatsira kana makamboona pamashure apo kuita sendinobatsira vanhu makesi zvemapemisi zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinenge zvasungwa nomali kana vari vanhu kumusha. Ndinonyanya kubatsira mahara. Mukatirikidza pamashure apo ndakamboenda kuGauteng kwanga kwakavharirwa vanhu more than 1,000 sevana veZimbabwe vanga vakasungirwa mapasipoti vakavharirwa gavhumendi isingakwanise kuvadhipota. Vakataura kuti havana mari, ndikanamirira kesi iyoyo vakabuda. So the other company ndinoita zvedigital marketing, macompany registration, mawebsite nesignage. That is the other company. So ndo mabasa andinoita muno muSouth Africa, asi mainly ndinonyanya kuzemberana nelaw.
Vamwe vanoti kusina mari hakuendwe, muri kukwanisa kurarama sei munyika isiri yenyu muSouth Africa?
Hazvina kupfava mukoma jonga kuno kuSouth Africa nekuti tinombunikidzwa pazvinhu zvakawanda. Tine dzimwe kodzero dzedu dzinombunikidzwa zvikuru sei kana tikada kutaurira paishu yemapemisi. Nesu semaZimbabweni mapemisi edu maexemption haugoni kuwa mapemisi yekuti unogona kuwana basa raungaita permanent. Ndezvinhu sekutanga. Chinhu chepiri tirovanhu yekuti taita sevanhu vakazvinokorera kutukwa nekuda kwezita rekuva vana veZimbabwe. Pese patafamba mukaona ndekunga kana muchiona kunyange pamasaisai muno muSouth Africa zvizvarwa zvekuZimbabwe hazvisikudiwa muno. Kunyange pakutanga macontract mamwe mumagavhenment kunyange mumaorganizations chaiwo asinei nepekuita negavhenment tiri kutambudzika kuti tiwane macontract nekuda kwekuva vana veZimbabwe. Saka haisi nyore.
Saka matambudziko eya muri kuvakunda sei?
Tingangoti dzimwe nguva chinokosha ndechekukambira zvaunenge wawana izvozvo. wotarisana nezviripo kutoedza kubunikidzira zviripo kuti zvikwane. Hatina imwe njira yatinogona kurwa nayo inoenda tichingopfekepfidza nekusapotana nekucreata maplatforms atinobatsirana sevana vezimbabwe.
Vanodawo kubatai vanokubatai papi Advocate Rusere?
Vanoda kundibata vanogona kundiitira email paemail yangu inoti docrusere12@gmail.com docrusere12@gmail.com.
Advocate Rusere, munhu ane mhuri here?
Mhuri ndinayo, mhuri yangu ndinogara nayo kuno South Africa.
Vanga vari chizvaro chezimbabwe vatalent Rusere vari parunare muCape Town South Africa nestudio 7. Kune vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vane zvavari kuita zvinosimudzira vamwe, tibatei panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yeutano. Bazi rinoona nezveutano muAmerica reCenters for Disease Control and Prevention riri kuyambira vanhu, zvikuru vana neavo vanoshanyira dzimwe nyika, kuti vangwarire chirwere chegwirikwiti kana kuti measles. Chirwere ichi chiri kupararira zvikuru munyika zhinji kusanganisira muAmerica. Vanhu vabatwa nechirwere ichi mumwedzi mitatu yegore rino vanopfuura vanhu vakabatwa nechirwere ichi mukati megore ra2023 rose. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti chirwere ichi chiri kupararira zvikuru nekuti COVID-19 yakavhiringa zvirongwa zvagara zviripo zvekubaya vana nhomba yekudzivirira gwirikwiti.
Chirwere chemeasles kana kuti gwirikwiti chiri kuratidza icho kuti chati wandei muAmerica, nekuti pamwedzi mitatu yadarika manhamba zevana vawanikwa vane gwirikwiti awanda kusvika panhamba dzevana vakabatwa negwirikwiti kwegore rose ra2023.
Chii chakakonzera kuti chirwere ichi chipararire nenzira iyi?
Chakonzera kuti chirwere chegwirikwiti kana measles chiti wandei zvinotarisirwa muAmerica inyaya yokuti vana vakati wandei havana kuwana vaccination kana nhomba.
Dr. Ranga, chirwere ichi chinotapurirwa zvakadini?
Chirwere chemeasles gwirikwiti chinotapuriranwa nokufemerana mhepo iya inenge ine hutachiwana hwemeasles.
Nechirwere ichi anoonekwa sei, Dr. Ranga?
Anenge abatira chirwere chegwirikwiti anoonekwa nemasymptoms akati wandei nemasigns akati wandei, ende masymptoms anosanganisira iwo kudziya muviri, kubuda masiriri, kutsvuka maziso, vamwe vachiita manyoka nekukosora.
Chii chinofanirwa kuitwa nemunhu anenge abata chirwere ichi?
Munhu anenge abatwa nechirwere chemizuza anofanira kukurumidza kuti aonekwe nana chiremba, aitwa yatinoti iyo supportive care inosanganisira kupuwa mapiritsi ekurapa kupisa muviri, kupuwa mafluids ekureplesa mvura dziya dzinenge dzarasikwa mumuviri nenyaya yokupisa, vamwe vanenge vachida oxygen, vamwe vanenge vachida kuti manyoka aya anenge achiita amire, uyezve vanenge vachifana kuti vasasangana nevamwe kusvika chirwere ichi chisingachakwanise kuparadzirwa kune vamwe.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare ku North Carolina muno muAmerica, natanonoka wande westudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndidzimomoyo from Berengwa. Ndaichida kumbobvunza vangu tiko vachamisa vangonyarara kasi vafunga kuti zvekereke here. Tibvunzirei kuti vachamisa zvavakabuda vachiti vava neblue movement sei vasinga announce kuti isu vatsigiri vavo tizive kuti vava papi, kana taakuchechi kana taakuita zvekereke toziva kuti kutevera kukereke, kana chiita zvematongero enyika totevera blue movement. Ndibvunzirevo vachamisa. Ndiri Edzimomoyo, ndiri kuno kumberengwa kusanda hwana maini. Ndoda kuti ndinzwe kuti vachamisa vapapi, mavapapi nai baba.
Ndoda kuti ndimborangaridzawo avo vangavavo vakambovatenda Marales anopf vaifara vachimhanya vachirova vanhu vachisapota ZANU-PF. Ndinoda ndifunze kuti zvamakapiwa machikeni inei zuva rimwe, kana chikeni inei zvitombodzo vadarika mubhaketi rechibage. Saka chosakisa kuti musapiwa chibage chiizve, vaikupai kamachikeni ini kuti muwane kuvavhotera kana vapedza vobahwo mari dzenyika vachienda nadzo. Iko zvinezvi wewe nemhuri yako nevana vako mukarwara hamuna kana mushonga muzvipatara. Kuti tingorangaridzanawo kune avo vaisapota ZANU-PF kuti muzvizive kuti next time musazozvipama. Maita basa, Elias pa Cape Town.
Chekutanga toda kupa kutenda kuna president weSenegal nokukunda kwaakaita. Nyika inei kuti inotongwa nemunhu ane age yakaita seAs Long uri wokudiwa nevanhu. Pinda pachinzvimbo tapfuura neipapo. Chechitu, toda kutsinidzira mashoko anga achitaugwa navasacho ayo. Munhu wese ane kodzero yekupiwa matitle deeds epaari kugara, kwete zviri kutaugwa zvezve kunzi kwaheveland ndeya president munhu ana chaanacho. Ndokwa kudzvanyirira vanhu kuri pachena. Munhu wese ngapwe title deed yepaanogara. Varimwe musaita sezvinonzi president ndihava mwari nyika inei yeZimbabwe. President haasi mwari nokuti iye munhu wakaita sewenyama haoni vhurose sezvinonzi ndiakarisika. Iyo inonsense yamuri kutaura hatimbofi takavandirana. Third issue, toda kutaura nezveuyo anonzi kwai muchipangamazano cheRBZ. Aiwe shamari karika ndikutaure ukaona chinhu chisingashashandika chinorashiwa, iwe unoche unongaramba uchitengedza hembe yakadambuka mumba mako here kana kuti unoirasha. Musada kubira vanhu zuva rakacheka nyika varume. Kana mari isingashandira shai muise mari inoshanda. Tarira pakambopinda hurumende mubatanidzwa pakashandiswa yusu. Nyika yakadigwa shuga, munhu wese anga akutambira mari yakanaka. Ivini maticha mari yavari kuchemera ndiwo mari yavakanga vakuchitambira yakanaka. Kwete kuti munobira vanhu mumasikati machena kumapasipoti munorambirei mabhondi muchida mahisa munomadirei. Iko ndotarira maticha akukundikana kubhadharira vana vavo fees voendeswa kumakoti nekuti muri kuvapa mari dzisingatengi nenyu muchida kuramba chingovadzvanyirira muchivapa mabhondi atene basa. Ii useless bhondi dzenyu ngashirai kure.
Pastudio 7 munhu zvese mumboita zvakanaka, but manje pamuri kutiraizve kana pamwe sikunzwisisa ndepalive talk. Live talk yamuri kutaura musataure nechirungu kubva muchingotaura icho chete. Munomu muri kutaura maZimbabwe. MaZimbabwean anotaura shona, maZimbabwean anonzwisisa shona. Kudzidza kwese kuriko vanhu vanozviziva vese, but kana takutaura nerume rwamai wanzai chishona.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezvimhingamupinyi zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vamwe vachitadza kurapwa mune dzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera takaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Mitengo yezvinhu yokwira zvakanyanya uku dhora remunyika richishaya simba. Vamwe vanoti hurumende yave kufanira kuregedza kushandisa dhora remunyika iri. Vakaremara vokurudzira hurumende kuti isavasarure pakugoverwa kwechikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemi na Chris Gande.
Sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga lichona njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-27 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Norema zvinogoza kana mambo shandisa mari yekuzvikenyika kugono chishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazviti.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba.
Yayiripo ndeyekutizo sasaunza Zimbabwe dhola nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwayo.
Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Uhlangothi lukahulumende olubonayo ngezamanani olwezimstate luthi ukugugudeka komnotho i-inflation kukhuphukwe kwaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55.5% kulinyanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa isisindo emkambo wensitha lapho idola leMelika elilodwa elithengwa khona ngenkulungwane zamadola eZimbabwe yangamakhulu amane i-$40,000 okuyisilinganiso esisetshenziswa ngabamabhizimusi lanxa uhulumende esithi kumele basebenzise isilinganiso se-$1,000 to $21,000. Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olubona ngezamanani olwe Zimbabwe National Statistics Agency iZimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation ikhuphuke yaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3% kulinyanga isuka kumachumi phose amahlanu 47.6% ngenyanga edluleyo. Kumbiko wethulwe lamhlanje ngokubika kwabezindaba abe Bloomberg, iZimstat ithi okumangele ukukhwela kweinflation lokhu ikukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo kanye lembadalo yokuhlala. Yazise njalo ukuthi intengo yezinto yehlile kancane ngesilinganiso phose sokuhlanu ekhulwini 4.9% kulinyanga isuka kusilinganiso sokuhlanu lane 5.4% ngenyanga edluleyo. Kungelani namanani eZimstat, ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika umnumzana Steve Hank yena uthi inflation yeZimbabwe isifike ku 1,500%. Lanxa abantu abaningi bekhala ukuthi sebelamba, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokwabela abalambayo ukudla. Umnangagwa wethula amazwi la wethule amazwi la lamuhla ngesikhathi evula ngokusemthethweni inkampani egaya impuphu eChampions Foods Milling eHarare. EZimbabwe liphakathi kwendlala njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP le-USAID zisabela abantu ukudla kwezinye indawo zibambisane lohulumende abaningi bathi akubafinyeleli lokhu kudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councillor ka ward 18 eDethe umnumzana Stanley Torima yena othi isimo sibi esigabeni sakhe.
Ngawo ukuthi ukukhuluma kwawo yinto eyenzakala, hayi sijabonga ngaso kuyenzakala, but kokwakathisa abantu babenjana, umuntu wonke ulenjana. And siyabe sicela lokuyana okokuthi abantu nxa benikwe ukudla esigabeni, abantu kabanikwe bonke, because indlala leyi itshaya across, ayinakuthi umuntu kumbe umuntu abantu kumele ukuthi bebhale kaye banikwe bonke ukudla, but benikwe ama-quantities ahambelana le-vulnerability yabo. Labana abaswela kakhulu ngenxa yokuthi bayabanika ama-50 kg, kabathola ama-50 kg. Labana abalandela ngenxa yokuthi bayanikwa nawo ama-20, kabanikwa ama-20. Labana elingabathi hambe usenze NRZ mbe usenze Forest Commission, hayi bakwanisa ukuthi banike lawo ama-10 kg. But ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla, everybody needs ukudla. Njengenkokheli lapha eDethe, mina kade ngifuna ukuthi abantu bonke abanikwe ukudla, because umuntu wonke ulenjala, but banikwe according to their vulnerability, ukuthi lo uhlelo okungakanani, but at least bonke benikwe.
Sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo WFP labo USAID zibambisane lohulumende, ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla. Uthi khona ngapho eDethe kalukafiki lolu hlelo, kumbe lufikile kodwa abalutshwana batholayo?
EDethe alukafiki, njengoba ngilitshilo ekuthathiseni ukuthi ngukhansela wendawo yeDethe. Nxa ukuthi world food program ingabe ingafika eDethe, obviously kuya kumele ukuthi ufoziwe bazabonana nekhansela, even nabanye other stakeholders starting from ODDC kuye kubo-local authority bo-CEO and eventually they end up talking to the person okuwodiya ngkhona njengokhansela. EDethe abakafiki, yisezi ayikafiki le-program yezokudla. He said, siyabahlangana nje emhlanganweni wekansela, eminye imihlangano esiyingenayo la ngamanye ama-programs, but angasho okulethi ukudla ebantwini.
Udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Amadamu asesitsha lapho abantu kade besikha khona emifuleni akusela manzi, ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi. Khona ngapho kunjani?
EDethe manje kuwesi, kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga. EDethe bayahamba lawo imango emincane, but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu. But iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini aya emakhulu, umuntu uyatshona ekhona ngalo emanzini eze ephendule ntambama. Kule ndlovu ezihambayo, kule zilwane ezihambayo, indaba yamanzi EDethe serious water crisis, very serious one.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila ka ward 18 eDethe ubeqoqa esicingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le eDethe. Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele, nenhloso yokukhuthaza abalimi ukuthi balime ingqoloyi enengi ngesikhathi somqando. Itani elilodwa lengqoloyi selithengwa ngamadola eMelika aphezulu kwamakhulu amane US$440. Umumbu lamabele sokuzathengwa ngamadola eMelika aphezulu kwamakhulu amathathu lengxenye US$360 kuthani linye. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo wokwethulwa kwembiko umnumzana Jan van Muswere uthe bengezelele intengo ukuze kwenqatshelwe ukuswelakala kokudla elizweni kulandela ukungani kuhle kwezulu. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwamandla kagetsi, wona adingakalayo kakhulu ekuthelelezeni ingqoloyi. Ukuhlaziya lolu daba uTabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezokulima njalo efundisa ekolijini leNational University of Science and Technology umnumzana Everson Ndlovu.
El Nino ikoze idrought emangalisayo eZimbabwe labu region yetu okuthi ukuthi amanzi malutshana kakhulu emadamu ethu lemadamu amafarmers lawo alamadamu amanzi malutshana kakhulu kuyasiyanenzela ukuthi kulawo amafarmers alamadamu njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu ana nawo amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno sengqoloyi kathesi nje sisiya kuwinter.
Isikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone elonyaka okungaphumanga kuhle emasimini.
Sikhangela ukuthi akusube kutshise kakhulu njengalokho esiphakathi kwakho kathesi. Kuyatshisa manje okutsho ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka. Kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane, yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo. Njalo nxa beza yengeza la ingqulelo kuthi ukuthi asusibe sesimeni sokuthi sesiyabisa siyithenga kwamanye amazwe.
Pho udubo lwamagetsi lona alisoze lubisele muva na ukulinywa kwengqolo yilokho.
Indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu kakhulu, ibuhlungu kakhulu ngoba ukuhamba kwakhona kuyakhathaza. Nxa kungazange kwaba le mizamo ke yokuthi kuma irrigation schemes analawo kupontshwe sola siza kuba lenkinga. Asoze sibe isithole isivuno leso esisikhangeleyo uhulumende akhuluma ngaso. Unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesihambile ukuthi kupontshweke ngamagesi esiwathola kubani kusolar energy, right? Nanto phelela ngalivaleli. So that's one thing esingayenza njengohulumende, esingayenza njengabobusiness people, esingayenza njengabalimi. Yes, ukuyinvesta kusolar kathesi nje balakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje inkomo sasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo ziyabe zingasathengwa ngemali yangapha. Bathathe imali yana bathi invest ku-solar energy, bakwanisa ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa-ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqolo ilonyaka.
Lo-ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima njalo efundisa ekolijini leNUST, ubexoxa icingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uphakeme eDurban kwele South Africa lamhla ubuhluza udaba lapho ibandla lezombusazwe ele African National Congress ANC ebelimangalele elisanda kubunjwa ele umkhonto wesizwe ngokuthi lisebenzisa ibizo lempawu leviyo lalo ngesikhathi sempi yenkululeko kulelo lizwe. Isinqumo asikethulwa. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba ubona ngezokhetho kulelo lizwe usanda ukulahlela kachana isicelo se-ANC sokuthi EMK ingabhalisi ibizo layo ngokusemthethweni osokunike ilungelo lokuthi umkhonto wesizwe ubhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Udaba lwalamhlanje belungolophawu lebizo nje kuphela. Nesikhathi sempi yenkululeko umkhonto wesizwe wawusebenza levuyo lezibra eZimbabwe elalikhokhelwa umnumzana Joshua Nkomo wayengumholi wezabhu. Ucubungula loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemithetho.
Ngeke sisho khona ukuthi umkhonto wesizwe wokuqala nalo uyafana mhlawumbe ngoba angithi lo mkhonto wesizwe okhona manje usuliqembu ophikisayo kanti lo obuvela ukukhulunywa ngawo kwakuyi military wing akesithi butho ele ANC noma amalungu abantu abakhona ababekhona kumkhonto wesizwe eyiwona amanye amalunga alelo kodwa ngeke sithi kufane ngoba leya ibingabhaliswanga ngokusemthethweni njenge-political party kanti lena ibhalisiwe i-political party iqembu lezombangazwe.
Ungathi ziyafana yini impawu ezisetshenziswayo lendlela amabala akhona alotshwe ngayo?
Khona imbala ngoba nakho nempali ihambe ishi iphishifane zikhona zona impawu zokufana kodwa akuzona lezo esezingenza ukuthi ngempela kuthiwe umkhonto wesizwe iyophikisayo kweze politiki ukuthi ubhaliswe ngoba ungabhalisiwe phela phambilini lokukhonto wesizwe njengeqembu lokweze politiki kahle kahle angithi njengoba vele sesicholile nje lokuthi inkantolo ihambe yachitha isicelo se-ANC isho ukuthi hayi ayikaze nje landela isebenze ngokomthetho kungakho ngeke kuchithwe isinqumo se-IEC ukuthi i-EMK ibhaliswe njengeqembu leze politiki okusho khona ukuthi hayi kuyabonakala nje sobala ukuthi cha ukhongolose akaphumelelanga lapho njengoba benganikezwanga isikhalazo sabo sokuthi hayi cha bachitha isikhathi bengakaze bayinkantolo ayinkwazi ukuthi iphindele lapho i-ANC kusho khona nje ukuthi izolokhu iqhubeka ifuna ukusifaka ehlazweni ngoba ukhongolo we-ANC uyiphathi yepolitiki endala okufanele ukuthi ngabe yazazi lezi zinto lezo kungakho nje ukuchithwa licala lokho kusho khona ukuthi singaqiniseka ukuthi akukho okunye engaphinde ikuzame ngoba kuzobe kuklala ngemali nje
likhanya lilo sekelo yini njalo liqinile leli bandla elitsha njalo bamamukela yini umnumzana Zuma okungenza i-ANC ibone ingani ingalahlekela
yeah, I mean siyazi ukuthi abantu abaningi vele bebemthanda umsholozi ngakho kungenzekela ukuthi abantu abaningi bayalandela leli qembu kanti ngoba abantu abajolisekanga ngento eziningi ezenzakala ku-ANC ngiyacabanga ukuthi lokho kusha ukuthi lo oyisikhulumi sasephalamende nokho nje esefaka omaqala nokusolwa ngamacala afika kuyi-4 million akuzukuyenza ukwenzela ubuhle abantu abaningi baqhubeka nokubebaleka ukuyibona kublandla umsholozi ngiyacabanga ukuthi baningi bazoqhubeka njalo mhlawumbe banisekele leli iqembu le-NK.
Lo ke ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi ecubungula ezemithetho. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kweziphathelane lele Melika, umahluli udaba olwetheswa wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana aya la emacansini usenqume ukuba uTrump kumele angathuki abatshutshisi lezinye iziphathamandla zemthethwandaba kunye labafakazi. Umahluli uJuan Marshan uthe uTrump akumelanga akhulume ngalaba bantu kulandela imbiko yakhe ukuthi wetheswa amacala njengendlela yokumhlukuluza nje kuphela. UTrump wetheswa icala leli ngemva kokusebenzisa oyeligqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi afumbathise untombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Leli cala lizaqala ukuthoniswa mhla ziku-15 ngenyanga ezayo. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukuthi owake waba ngumongameli athoniswe emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Nxa kungenzeka ukuthi atholakale guilty amacala lawana kuyabe kuukuthi kumfaka ezingele elingalunganga. So okungakokuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiyangena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo ukwenzela ukuthi lama citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonokho siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba luningi kakhulu okokuthi singambone ngqo. Kungakubangelwa yini lokho?
Ukukhola uTrump abalandeli bakhe babukanda singakhohle ukuthi akufika abalandeli abalandela uTrump ukuthi mhlambe uyenza ubugebenga noma uyenzani kodwa ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni leMelika. Abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo yena leyana indlela ukuthi athi America comes first yinto abasenza ukuthi bazibone engathi uTrump ungcole kakhulu ngoba uBiden usehlulekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanele ukuthi azenze zenze zenzakale asithi njengakathi njengento ekhona ePalestine kathi uBiden wehlulekile ukuthi ayiqondise masinyane isheshiphele kodwa ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi ukhona okungcolo angakuleta kodwa ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele bambone engathi useyi better option okwedlula uBiden
siyabona ukubana kucala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana ayehambela emacansini kuthiwe khona angazakhuluma ngalo icala ngoba ukhanya ubesethuka ubona njani wena lokho
uDonald Trump bawukanethemba ukuthi nxa abantu bemazi abasuka la ekudala esasengobusinessman ekusuka njengesikhathi sakhe esahamba nabomaqhayiseni ngumuntu owavele wayephila impilo ewild angazange wabe ngumuntu ofuna ukuthi mhlawumbe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe akakhethi amabala ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana nokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga osekugcine kufeza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana nalezo
Hello-ke ngumnumzana Difa wajabi bhangodube olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwele Bhilitane Nesikhathi kugqishwa umkhankaso wokuphakamisa abesifazane ngalinyanga kaMbimbitho owe Women's History Month lamuhla sixoxa lokhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga oqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda abanye abaphila lesimo sabakhubazekileyo okunenga sikuzweni kuLusi Selemani Yasini eseHarare
unkosazana Mhlanga ngosakhulayo ohlala kobulawayo owaqala izifundo eKing George VI Memorial School wasengena kwezinye izikolo zalabo abangakhubazekanga waze wayaphutsha imfundo yesigaba sika Form 6 okwamanje ufunda ekolitshini leLupane State University uthi kwakungelula ukuze afike kuzinga lemfundo yaphezulu
umphakathi ocabanga ukuthi abantu abakhubazekileyo balokusilela ezintweni zokwenza abantu abakhubazekileyo ngesilungu abakho human enough singathi sichiyene labanye
unkosazana Mhlanga uthi kunengi abhekane lakho empilweni
kuma platforms abantu abakhubazekileyo sibathola labo bekhuluma izinhlupho zabo bekhuluma ama challenges abo sidinga isombuluko ukuthi kanti la ama challenges singawehlisa njani
ubonga umdeni wakhe owamsekela waze wayafika ekolitshini leli
ungananzelela kaningi ningi ezinye imuli kukalutshwana ukuthi amukele abantwababo kumbe ama-family members akhubazekileyo kambe umuntu okhubazekileyo engehluleka ukwamukelwa yifamily lapha azalwa khona umphakathi ungenelisa na
utsepani Thembani Nare umngane kaMamhlanga uthi wafunda laye kusukela ngesikhathi besesikolo seKing George VI Memorial School uTsepani uthi uMamhlanga unceda abantu abaningi abakhubazekileyo
uwumuntu ozimiseleyo entweni yakhe angafaka ukuthi ufuna ukwenza ulutho oluthile uyalwenza
umnumzana Ishmael Joe omela abakhubazekileyo edale lesenethi uthi kunengi okwenziwa ngonkosazana Mhlanga labanye ukunceda abakusimo lesi
imali zesikolo amaloni okuqalisa ama-projects esithi ngama-disability loans i-health assistance siyaqalisa njalo ukuthi nge-office ye-social welfare sizo-applya esithi ngama-assistive devices abantu abakhubazekileyo bancediseke ngaliphi laluphi uhlobo loncedo abangalufuna
unkosazana Mhlanga ukhangelele ukuba ngelinye ilanga zizafezeka izifiso zakhe zokumela abakhubazekileyo edale lephalamende lakurhulumente ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLusi Selemani Yasini
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Bona sithi yasendini njani kodwa wasakazi bethu. Hayi sithi sike siphala nje khona lokho sikufuna udole sithi silalo lapho. Umuntu ungayenzi lutho nje. Hayi khona sithele nzima wakhe sengiba. Okwamanje asisakwazi ukuthi yiphi iphathi ezosikhulula. Kuba naye izane iyalo iyalandela mhlawumbe kodwa ke bathi kwakuphela ukuyahlola. Izoyalo kusayivumela ukuthi iyalo ilandule. Kuzofika ekugcineni ukuyalo ilandule kuyehlule ingasela plan. Okwamanje kusayivumela. Kusayivuma ya kusayivuna izano mazokuyiyala kuzozenza kodwa ilizwe lelasolezano lele ilizwe labantu lele azakwata ilizwe likamnakagwa until amen kuzobeka ujesu ayizasenza ungathi yena iyalela ilizwe kuphela benzela kulokhu abeyenza umkhoshoshowa bekhipha amagoldi bayathengisa out of the country kokho abakugadileyo behlisa abantu ababophela abantu bezimbabwe zihlupheka ezibhedlela kulaluta
sifikele sibonge sulo 7 abantu bezimbabwe abaningi abalayo information abazi lutho bakhohliswa izano ngoba iyakwazi ukuba khohlisa impela i-corruption le umna ngakwayiqhukele lo mnumzane ukuthi uzakwazi ukuyiqondisa ngithi mina ngeke cha ngoba i-corruption ikuye yena ngokwakho president wezami wayenza i-corruption labo sengizochabanga ukuthi bedilize i-CCC namhlanje bakufuza ikiye bonke emasonto nangakolo sengizochabanga kale kuphi iqiniso usengizochabanga ngaba i-opposition eyamampela kanjani eqeda ukudilize i-CCC ebuyele esiyakufuza amanzi le-cabinet yezalo PF yonke so iqiniso lekuphi lapho abantu bonke abakhuluma izano abafana nabo Malaki Nkomo yabo Belief Gawule yabo Joseph Chumi abafuni ukuthi amaZimbabwe kube lusuku lodwa abazabona ukukhanya kwelanga bafucela abantu ebumnyameni njengabathakathi siyabona
Studio 7 njona njani kumaro limukani esigada ona iyeka abe besicela ke lindlulisele umlayezo wami bantu kubantu bezano lapha njengobona besithi bangabakhokheli belizwe bakhokhela kahle abantu bayabathanda sicela ukuze yini abayenzayo elizweni laseZimbabwe njengoba abantu manje babhizi bazakhela izikolo bazakhela amakliniki bona umsebenzi wabo ngowani beyigovernment abantu bezane especially ogawuli labochuma labo abahleli bepepere izinto engekho ngicela bakithi studio 7 ngathi odm le ingafunda abantu benkosi ngiyacela ukuthi bona benzani bengabantu bezane abayenzela umphakathi abantu babhizi izikolo zifila kulanto ekukhona abantu bazithengela amaphilisi bazithengela ini bona benzani into umsebenzi abawenzayo labantu sengathi ngafunda odm bantu
asalibonani ndinjani kustudio 7 mina ngiyabonga mina ngukosmas nangibona ingathi kumele sibambane singamazimbabwe sidifende ilizwe lethu lapho esilikhangele ukuthi esilibonayo ukuthi liyako ngoba manje liye emgodini omnyama asilivikeleni ama-youth kumele sibambaneni sidifende ilizwe lethu ilizwe lethu liye emgodini lokho esivuka so isikhathi sokuthi abantu bebambane le khipha amasela wonke la
ayibona basebazini
athi le imali yalokhu besithi ilibe lokhu isebenzi kodwa bayebona ukuthi le mali ayinamfala uthi lobo usiyathenga isinkwa somele uhambe uthweni imali somele uhambe uthweni imali uchan be usiyathenga isinkwa indaba le bangazilibekele bayizame kudala le mali kudala ama-barriers check nansi kuphi manje soba amabhola abantu ukudla ngabantu imali ongasokubekwayo othi uma uyibhenki lizovuka kuthiwa iya-espar hayi laye lo umkhokhelezi imali ngibongane engqondweni akho kwakho right ngeke ukuthi wena imali kumele iqhubeke lokhu isebenza imali i-espar ngosuku ngosuku hayi ngibona la ukuthi akaphelelanga akana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +12024650318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge WhatsApp thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318 Ku live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lapho bedinga usizo kwezempila kahle lokwelatshwa Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akulamuntu ozabulawa indlala lonyaka abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba. uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.